tine vanhu vanogara munharaunda dzamataurides mamudharwini varondera penalonga varondera central masvingo nyanga nebuhera uku neuzumba kune vanhu vanogara ikoko vanenge vachitiudza zviri kuitika munharaunda dzavo maererano nenyaya dzematongerwo enyika nekugarisana zvakanaka ndipo patinowana nyaya idzi dzinobuda dzekuvhundutsirwa kwevanhu nevanhu vanenge vachizitiwo ndevezanupf vanenge vachiwanda seri kwebato rematongerwo enyika nezanupf uye nyaya dzakawanda dziri ngobuda ndedzekuti vanhu vari kuvhundutsirwa vachimanikidzwa kubunyikidzwa kuita zvinhu zvavanenge vasingafanirwa kuita uye vachivhundutsirwa kuti vakasaita zvakadai so pane zvinozouya kwavari vanoramba vachingorangaridzwa kuti musangano wezanupf une nhoroondo yekugadzirisa vaya vanenge vakarashika uye kugadzirisa kwacho inenge iri nyaya yemhirizhonga.
Honorable Chuma, munowirirana here neongororo kana gwaro rinonzi rakaburitswa nesangano ravama iya iri riri kutaura kuti vezanupf vari kushungurudza vanhu mumatunhu akawanda?
Chekutanga ndoda kuti ndise pachena ndechekuti inini handisi hangu mutauriri webato rezanupf asi senhengo inogara mucentral committee yezanupf ndine maziviro nemaonero andoziva nenzira dzinofanira kushandwa musangano wedu. President wedu Robert Gabriel Mugabe vanogara vachibuda vachitaura kuti musangano unofanira kufambiswa negura rakaita sei. Chii chikurusa chavanogara vachitaura ndechekuti icho zero tolerance to violence, no violence at all. Saka kana ndichitora mashoko emutungamiriri wedu ndinoziva chaizvo ndinotaura ndakanyatsosimba kuti musangano wezanupf hautenderi violence at any given time chero kupi kana kuti kupi. Chete vanhu muno muzimbabwe vanhu vakawanda vajaira kuti chinhu chese chakashata nongozvanzii zanupf muno even mvura paisina kunaya ivavapa ndofunga kuna vamwe vanhu vakatoti zanupf ndiyatokonzera kuti mvura isanaye. Saka tinogara tichingopomerwa mhosva dzatisingazive isu.
Vamaiya, munowirirana here nemashoko aonarable Chuma?
Ndinowirirana kuti president vamugabe vanotaura vachiti hakufanira kunge kuine mhirizhonga asi kana vachinge vataura ka zvinofanira kuzoteedzerwa nekusimbisa kuti nhoroondo yekushungurudzwa kwevanhu handiti kumanharaunda kwatinogara uko kune vanhu nhoroondo yekushungurudzwa kwevanhu kurohwa kwevanhu kurayiwa kwevanhu nemusangano wezanupf iyo nhoroondo iripo ndofunga vachuma vanoiziva nhoroondo iyoyo kubva kwainotanga handiti unotongoona kuti pane nyaya iripo yekuti nyange mashoko anotaurwa nevatungamiri venyika anogona kunge achiita sekuti havadi mhirizhonga asi chinoita kuti varambe vakatsunga manharaunda anogara vanhu vanenge vachishandisa vanhu vavo vanoshandisa mhirizhonga uye kuvhundutsira. Saka ndinotaura kuti kwose kwatanga zvichitaura nzvimbo dzatinotaura idzi vanhu ava vazive madonhurirwa vanhu vanotogara nzvimbo idzodzo vari kushandisa zita rekuti zanupf kuti vashungurudze vanhu uye kana vaita izvozvo hapana chinoitika kwavari. Saka zvinotaurwa ngazvimonekwa pasi vanogara vanhu.
Honorable Chuma, hanzi hamusi kuzopinda muchisvitsa shoko rapurezidendi Mugabe kunhengo dzenyu nokuti ndo vari kuzoita nyaya dzemhirizhonga pachizongoshandiswa mutemo wokutaridzwa kuti wabva mumbamani.
Rega nditaure ndichiti inini zvinoshungurudza sitereki kuona vanhu vachishungurudzwa vachirohwa kana kutourayiwa chaiko pamusana pepolitics and ndinogara ndichiudza vanhu kuti isusu tinotadza zvinhu izvi. Ukatarisa izvezvi kumusoroko president chaivo vaitombonwa tiye nanatsvangirai isusu semaMPs tinoshanda nemaMPs anamaMDC tichitofara tichisekerana tichitekerana madrinks nematii tichidya tese tichitasei sei asi unozoona kuti kasi uku tinorovana tichidai tichiita zvinhu zvisiri izvo and amhere kuti vanhu vachadzidza ii kuti zvezanupf kana kuti MDC kana chii zvinhu zvepolitics asi pakugara tiri vanhu vame chete tiri mazimbabwes tese tisaurayane because umwe muno achuza kuenda kusaidi rakati kana kuti achuza kuenda kusaidi rakati. Ndakambozviona inini zvimwe futi kuti unotoona kuti because like for example marigari aite mapati aya anongopuhwa hakugredi kuti apuhwa ani ndakatombozviona inini vanhu vemdc vatotora marigari aizanupf wafeka voenda kunoita mhirizhonga then one because one of my teachers I know something for us one reason thing or maybe we know one reason thing for number two today could have my career in the what is so I mean but what I'm saying is that and this was about we pick up by stretching over and I took but what you can I'm sure wakato zvigarira zvakanaka nezvichotaudzana kusina kana kugwa kana kuita sei and it's true tikatarisa vana ivavo vanoshanda kuita mishonga idzodzo idzi haandi vana vevakuru kana kuti even woti mwana wachengerai uchamona pafurandi apa kana kuti vana vangu chaivo uchaona pafurandi kune mishonga haumbovaoni saka isusu vanhu pasuku tinobvumirei kushandiswa kudaro hatifani kubvuma kuti tishandiswe kudaro kuti tiurane titonane titi zvinhu zvakadaro zvinhu zvakashata tinofanira kunge tichatolerate idea kana tiziyiwo memunhu kana munhu akadaiva ndinazota kufamba neni ndizodzoka haasi kuda kufamba neni ndotsvagawo ma anoda sei anoda kufamba neni
vamaiya ndimuri kupinda muvanhu vamuri kutaura navo havasi kukupa here mazita aevanhu vavanotoziva vanenge vachikonzera mirishonga nokuti honorable shumo ari kuti vemu DC vanokwanisa kutora mbatya dzezano PF vonokonzera mhirizhonga
paripoti pedu apa totori nemazita evanhu vanokonzera mhirizhonga munharaunda dzatanga tichitaura saka mazita acho tinenge tinawo nyaya yandingade kutaura futi zvakare ndeyekuti ndinobvumira nezvataurwa naonorable chuma asi ndinofunga kuti havasingori vanhu pasi apa kumisha kwatinogarako vanoda kuti vagare vose zvakanaka vanhu vekuti kana vakagara munharaunda mavanogara vakatadza kumhorosana vakasatadza kupanana mvura kumatsime vanoshungurudzika dambudziko harisi muvanhu vanogara voga dambudziko rinobva kumaleaders vatungamiri vanenge vari munharaunda imomo vatungamiri vanenge vachibva kana remamembers of parliament kana vakuru vemapati rekuti ivo vanouyisa kunyongana mukati menharaunda munogara vanhu chandingade kutaura chekutanga ndechekuti kune vamwe vanhu vakapara mhosva kubva pakatanga nyaya dzematongero enyika dzekunetsana kwemdc nezanu pf zvanditika vakapara mhosva dzakawanda vekuti vakada kuti vachimira kuti vatsigire bato ravanga vachimbotsigira vanozorangaridzwa kuti akoiwe zvino wakuda kurasika zve nyaya dzako dziya unodziziva here todziendesa here kumatare edzimhosva mazviona vana vavo voramba vakangosungwa vakambudikidzwa nekuti vane mhosva dzavakapara kare kare kwazvo vanditika dziri kumapurisa zvatanga kushandwa nadzo saka unoona kuti kune vana vechidikika vanoramba vakangosungwa nekuti vane mhosva dzavakapara kare zvinoita kuti vakangokuti vabude zvinozoshandiswa kuti vazoramba vachisungwa tinozoona zvakawanda kune vanhu vakawanda vanoti kana vakasiya musangano wavo vanotanga kuti mhosva dzavo dzinozotanga kubuda